Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na udzedu dzanasi muvhuro chikumi 27-2016. Mutungamiri webato rinopikisa Movement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai vazivisa nyika nasi kuti vari kurwara nechirwere chegomarara. Muchirongwa chedu chinotarisa nezveutano tichange tiri kutarisa chirwere chegomarara. Vemakombi voratidzira kwaMutare zvosiya vanhu vasina chekufambisa. Vedzisvondo voratidzira muHarare nasi vachiti gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vanofanira kusiya basa nepamusoro pemhiko dzavakati dziitwe muzvikoro idzo dzinonzi nevedzisvondo ava dzinokutyora kodzero dzekunamata chitendero chavanoda. Hurumende yosangana nevakuru vemasangano evashandi vehurumende kuti vazeye nyaya yekunonoka kupiwa muhoro kwevashandi ava. Munyaya dzemitambo mumwe mutsigiri weDynamos akaita njodzi murwendo rwokuenda kukwekwe mukutanga kwemwedzi anoshaya. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nezvechirwere chegomarara mushure mekunge mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vazivisa kuti vari kurapwa chirwere ichi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.